Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangara zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 30 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Nekuda kwekuwedzera kweutachiwana hweCOVID-19 uye kutapurirana kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mupengo checyclone Shalin, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Hurumende yazivisa nhasi kuti kuvhurwa kwezvikoro uko kwange kwakatarisirwa nemusi wemuvhuro unouya kwambomiswa nekuda kweCOVID-19.
Timu yedu iri pa ground iri kutiudza kuti kune mvura iri kunaya iye zvino ku area yekuchipinge, ma winds are strong but mvura yacho naichiri light. Vanhu vakawanda vachiri mo mudzimba, vamwe vari kungoita sokuti hakuna chiri kuitika.
Hurumende nhasi yapa chenjedzo kunyika kuti igadzirire dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi tropical cyclone Shalane.
Tati Madam Kupe vanoramba varipo vari mutevedzeri vapresident, asi vachava mutevedzeri vekutanga nokuti ndo vakavhoterwa kuCongress ya 2014.
Vachangosarudzwa zvine mutauro kuve mutungamiri mutsva weMDCT vaDouglas Mwonzora, nhasi vadoma nhengo itsva dzekomiti yepamusoro yebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 359. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi manomwe nevanomwe, kana kuti 177 vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wave zviuru gumi nezvitatu nemazana matatu ane makumi maviri nevashanu, kana kuti 13,325. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 11,067, mushure mekunge vamwe vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vave churu chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 1,899. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yazivisa nhasi kuti kuvhurwa kwezvikoro uko kwange kwakatarisirwa nemusi wemuvhuro unouya kwambomiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavo, munyori mubazi rezvedzidzo yepasi Amai Tumisang Tavela vati danho iri ratorwa senzira yekuchengetedza vadzidzi, varayiridzi pamwe navose vanoshanda muzvikoro. Mutauri webazi iri vataungana ndoro vanoti danho iri rinoratidza kuti hurumende inokoshesa utano hwevadzidzi.
Tinekuda kwekuwedzera kweutachiwana hweCOVID-19 uye kutapurirana kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mupengo checyclone Shalin, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Asi vandoro vati bvunzo dzeordinary neadvanced level dzichaendera mberi sekurongwa kwa dzange dzakaitwa uye dzichatanga musi wa 5 ndira. Ati panguva ino vadzidzi, varairidzi, vabereki navanhu vese vanofanira kutora matano ese kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19 akaita sekupfeka mamask kumeso, kugeza maoko pamwe nekugara vanhu vakapatsanurana. Vandoro vati vakuru vechikoro vanofanira kushandisa nguva ino kugadzirira kuti vadzidzi vawane zvinhu zvese zvakanaka panovhurwa chikoro. Gurukota redzidzo yepamusoro zvakare vari mutevedzeri wasachigaro wechikwata chedare makurukota chinoona nezvedenda reCOVID-19 ADWOC Interministerial Task Force on COVID-19 vaAmon Murwira vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kuita hurukuro navose vane chekuita nenyaya dzedzidzo, utano, vabereki nevamwe kuitira kuti vaone kuti zvikoro zvingavhurwe nguva ipi isingapenjodzi kuvadzidzi nevarairidzi.
Tichiri panguva yokugadzira bvumirano chedu chokuti tonyatsoita sei, tiri kuzvipa nguva yanhasi namangwana kuti tinyatsokutaura navanhu vese kuti tipiwe direction rakanaka kuti mukuru wenyika agokwanisa kuva nedecision. Tinoda kuti vaite decision vapaine information yakanyatsokwana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomira vabereki reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vati hurumende yatora danho rakanaka chose uye danho iri rinochengetedza upenyu hwevana. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vati vafara chose nedanho ratorwa nehurumende nekuti ndo zvavagara vachikurudzira.
Saka tinoti idanho rakanaka rokupostpona open yamaschools, but tinofunga kuti richitevedza negwara rakajeka uyezve neconsultation kuti tione kuti tingaita zvinhu zvine punduso, kwete kuramba takaomesa musoro sechigogodza tichiramba kuti muzvikoro mune makesi zeCOVID. Saka tinofara ende tinohopa kuti hurumende ichaterera professional advice yatinogara tipa ichiramba, asi yozongopedzisira yakutevedzera izvo.
Denda reCOVID-19 rave kupararira zvakanyanya zvekuti nezuro chaiko rakauraya vanhu vashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Hurumende nhasi yapa chenjedzo kunyika kuti igadzirire dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Tropical Cyclone Chalane rasvika kune dzimwe nzvimbo nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyorawo padande mutande ravo reTwitter kuti hurumende ichaedza nepose painogona kubatsira vanhu ichishanda nedzimwe nyika dziri muSADC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations munyika, Amai Maria Ribeiro, vakurudzirawo masangano ose negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaise musoro pamwe chete kubatsira vanhu. Vamwe vari kuchimanimani vanoti kunze kuri kuratidza kuti hakuna kumira zvakanaka uye dzimwe dzimba dzatobviswa marata nemhepo, vamwe vachipinza zvipfuyo zvakaita sembudzi nehuku mumba mavari. Nzvimbo dziri kutarisirwa kutanga kuwirwa nedambudziko remafashamu nedutu mpengo iMutare, Chimanimani neChipinge risati rapararira kune dzimwe nzvimbo. Dutu mpengo iri riri kutarisirwawo kusvika kuBulawayo manheru anhasi kutanga na10 PM, uye nzvimbo dziri munjodzi dzinosanganisira Makokova, Caudry Park, Pumula South, Old Pumula, Nketa 9, Queens Park nedzimwe. KuMashonaland East nzvimbo dzakaita seGoromonzi, Murewa, Mutoko, Mudzi nedzimwe dziri kutarisirawo mafashamu emvura. Hurumende yakadotanga basa rekubvisa vamwe vanhu zvikuru varumanikaland munzira yedutu mpengo nemafashamu aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, avo vari kubatsirawo vanhu.
Timu yedu iri paground iri kutiudza kuti kune mvura iri kunaya iye zvino kuarea yekuChipinge, mawinds ari strong but mvura yachona ichiri light. Vanhu vakawanda vachiri mumudzimba, vamwe vari kungoita sokuti hakuna chiri kuitika. Vari kuchimani mani vari kutiudzawo kuti kune mvura iri kunaya, asi chakanyanya kusimba imhepo iriko. Asi kuchimani mani vanhu vakawanda vabva mudzimba vakaenda kunzvimbo dziri dzakakwirira. Vari kukurudzigwa kuti vaende kunzvimbo dzakachengeteka. Ku area yene dziwe kuri kunayawo mvura iri light, but mhepo yachona haina kunyanya kuwanda. Saka vanhu vazhinji vachiri mudzimba. Ndiyo update yatapiwa ne team yedu iri pa ground ya Mr. Zulu.
Vafundisi venyu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Vafundisi vedu vari kunzvimbo dzinenge vananedziwa Ngangu Chimanimani District nekuchipinge command center, uko kwavari kutibatsira kuti vakolekte information yekuti situation yecyclone Chalene yakamira sei.
Pane zvamuri kunzwa, mungati shoko riri kunyatsofamba here iro rechenjedzo?
Information iri kufamba, inokurudzira vanhu kuti vabve kunzvimbo dziri kudzakadzikira vaende kunzvimbo dzakakwirira, vabve mumabuildings ari insecure vaende kumabuildings aidentifaiwa ne civil protection unit akaidentifaiwa pamwe chete navanhu vese vari kuresponda kuemergency, kuitira kuti vave protected.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzirawo vanhu kuti vaite?
Tiri kukurudzira vanhu kuti vasapfuura panzizi dzakazara mvura, uyezve tiri kukurudzira vanhu kuti vasadzokera mudzimba dzavana macracks nekuda kwemvura iyoyi vachida kunotora zvinhu zvavo zvakakosha. Chakakosha iye zvino kuchengetedza upenyu, saka tiri kukurudzira vanhu kuti varambe vari kunzvimbo dziri secure dzavataridziwa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwavo uyezve noupenyu hwevanhu vavanogara navo.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dziri kuyambira vanochera zvicherwa munzvimbo dzisina kuchengetedzwa kuti vambomira kuita izvi kusvika mafashamu nedutu mupengo rechalane zvapfuura. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weZimbabwe Miners Federation vaDosman Mangisi vati dutu mpengo rinogona kukonzera kudhirika kwemigodhi isina kuvakirirwa zvakanaka. VaMangisi vati vari kukurudzira vese vanochera zvicherwa kuti vambomira kupinda mugodhi kusvika dutu mpengo rapfuura.
Tiri kukurudzira kuti vacheri vechidiki munguva yandakasana yemadutu emvura vasashandira munzvimbo dzisina kuchengetedzwa, especially migodhi isina kutimbiwa kana kusamatanda, uyezve nzvimbo dziri dzakaderera dziri pedyo nenzizi kana madhamu. Nzvimbo idzodzo ngavarege kudzishandira kwenguva pfupi yei change ichiitika tichiona zvinenge zvichiitika, kuitira kuti tidzivirire tsaona kwati.
Chipanga Mazano musangano reZimbabwe Environmental Law Association vapo Machona vatiwo pamusoro pekudhirika makomba yanogona kuzara mvura.
Miners especially ma small scale nema artisanal miners munguva ino ngavange vachisingapinde pasi pemugodhi nekuti zvinounza jobs ye flooding, nekuti vanokwanisa kufushirwa vari pasi, nekuti tikutarisa dutu mpengo riri kutaurwa iro kuti rinokwanisa kuuya rakakura zvisingaiti zvekuti nyange vari kushandira vari pamusoro vanokwanisa kusangana nenjodzi. Saka tiri kutarisa isusu kuti dika vangavasange vachidzika pasi vombotimirei mwetoti panoperawo dutu iri vakasangoshandawo zviri nani, nekuti mvura inokonzeresa kuti ivhu riite wiki and rigokwanisa kunge richikolapsa iro pacharo. Vanenge vatarisa nenjodzi mbiri dzekuti ground rinenge ratova wiki, uye zvakare mvura chaiyo inokwanisa kuvakanganisa mashandiro avo, uye zvakare ikatora upenyu.
Izvi zvatsigirwawo nemutauriri wesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resources Governance Mozhare Smiso Mulevu, avo vatiwo vanhu vanofanirwa kuchengetedza upenyu hwavo sezvo gore rino njodzi dzemumigodhi dzanga dzakawanda. Mozhare Mulevu vatiwo kunyange hazvo dutu mpengo iri rikapera vanhu vanofanirwa kumira kwemazuva akawanda vasati vapinda mumigodhi iyi sezvo pasi panenge pachiri panyoro zvakanyanya.
Toda kuti ngavambotora mazuva vasati vambopinda. And pavachatanga kupinda ngavatange vambocheka because kunaya kuchaita mvura kuchakonzera kuti even the soil will be very wet. Saga ma structures ari pasi ari kusapota makomba acho anogona kunge adisturbed.
Kunyange hazvo tisina kunzwa divi rebazi rezvezvicherwa panyaya iyi, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vayambira padande mudande ravo retwitter kuti vanotsvaka zvicherwa ava vambomira kuita izvi sezvo kuri kutarisirwa mvura yakawanda zvakanyanya izvo zvinogona kuisa upenyu hwavo panjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachangosarudzwa zvine mutauro kuve mutungamiri mutsva weMDCT vaDouglas Monzora, nasi vadoma nhengo itsva dzekomiti yepamusoro mubato ravo kusanganisira muzvare Tokozani Kupe nevese vavakakunda musarudzo dzekongresi yechimbi chimbi yakaitwa nesvondo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamonzora vaziviswa kuti muzvare Kupe vacharamba vari mutevedzeri wemutungamiri webato wekutanga sezvo vakasarudzwa pakongresi yemuna 2014. Vaziviswa kuti vaElias Mudzuri ndivo vachange vari mutevedzeri wavo wechipiri, vachiti kana ivo vamonzora vasipo muzvare Kupe ndivo vanofanobata matomo emutungamiri webato. Vati izvo zvinotevera mutongo wedare repamusoro uyo wakati kudomwa kwakaitwa vaNelson Chamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavamogeni Tsvangirai, ivo vatsvangirai vachiri vapenyu kwaive kusiri pamutemo webato iri. Vamonzora vationa zvakakodzera kuti vatore danho iri vachiti vanoziva kukosha kwavamudzuri, vakatarisa mabatiro avanoita basa kubva vatsvangirai vachiri vapenyu kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vamudzuri, muzvare Kupe navamogen Komichi vakavakunda pakongresi nesvondo iyo inonzi nevatatu ava haina kufambiswa zvakanaka.
Zvatanga tichinyanya kutarisa patanga tichigadzira utungamiri hwedu ndezvekuti vatungamiri varamba vagara varipo, hatisi kuvabvisa, vanoramba varipo kubva kuna nama Vice President Tati Madam Kupe, vanoramba varipo Mai Tokozani Mukupe vari mutevedzeri waPresident, asi vachava mutevedzeri wekutanga nokuti ndo vakavhoterwa kuCongress ya 2014. Pane pfungwa dzatati nadzo dzekuti titore vaElias Mudzuri vaite mutevedzeri waPresident wechipiri asi vari mumashure maAmai Kupe. Izvi tazviitira kuti nyika ino ine maPresident matatu mavi Baba Komichi, Tati Vasare vari national chairman ndo vatagadzira vamwe uko. Asi zvatatarisa tatarisawo zvakare kuti dunhu madunhu edu emuZimbabwe akamiririrwawo here.
Mamwe magweta atataura nawo ati kudomwa kwavamudzuri semutevedzeri wavamonzora wechipiri kuri kunze kwebumbiro remitemo rebato iri sezvo mubumbiro iri mune chinzvimbo chimwe chete chemutevedzeri wemutungamiri webato. Vamwe vati bumbiro reMDC rakavandudzwa kakawanda, saka hazvisi kunyatsozivikanwa kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Kunyange hazvo dare reSupreme Court rakati zvakaitwa navatsvangirai vachiri vapenyu zvaive kunze kwemutemo, asi vamonzora vati zvavaita izvi vachazvisvitsa kukomiti yeNational Council kuti vapiwe mvumo yekuenderera mberi nekudoma vamudzuri seumwe wavatevedzeri vavo. Vatiwo muzvare Kupe vagara ari munhu akasarudzwa neCongress kuve mutevedzeri wemutungamiri webato, saka nokudaro pana muzvare Kupe hapana dambudziko. Vamonzora avo vanga vakatarisirwa kusangana navakomichi mukupera kwezuva ranhasi vati chasara ndechekuti muzvare Kupe vamudzuri navakomichi vataure pavamire nenyaya yezvigaro izvi. Hatina kukwanisa kutaura nevatatu ava kunyange hazvo vamudzuri vakaudza Studio 7 nemuvhuro kuti vanofanira kugara pasi sevatungamiriri vebato kuti vazeye mafambisirwo akaitwa kongresi yavo zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa nesvondo. Vamonzora vaudza vatori venhau pamuzendo webato ravo pamogen Tsvangirai House kuti vakazvipira kuita nhaurirano nemutungamiri mutungamiri weMDC Alliance, Vanelson Chamisa, ZANU PF nemamwe mapato panyaya dzinobata mararamiro everuzhinji munyika. Panyaya yekupinda munaurirano dzePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard, idzo dziri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamonzora vati vachapihwa gwara nekomiti yebato ravo yeNational Council, sezvo nyaya iyi isina kuzokwanisa kutaurika paCongress yebato ravo kuburikidza nekusanzwisisana kwakange kwavepo nevave vaikwikwidzana navo.
Isusu tikuti atikuda kurwisana nemamwe mapato, angava mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita sana MDC Alliance, akaita sana Ndonga. Tinoda kuti tishande pamwe chete sevana veZimbabwe, seopposition. Hatifani kuita opposition yakango patsanurana patsanurana, hazvina zvazvinovaka. Asi tinogona kunge tichakasiyana, umwaine leadership yake, umwaine bato rake, zvichienda zvakadaro. Asi hatifaniri kutukana, ndiyo message yatanga tichipa nhasi. Saka tichange tichitaura tese.
Hatinawo kwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaPatrick Chinamasa, sezvo vanga vachiti vakabatikana nemusangano wekomiti yebato ravo yeCentral Committee, uko nharembozha yemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi yanga isiri kupinda. Vamugwadi vakamboudza Studio 7 kuti vese vanoda zvenhaurirano vanofanira kuya kuPollard. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti sebato havana nguva yekutaurirana naMDC yavamonzora.
Hatina nguva yekuteerera zvitota makwizi ariko. Nyaya yevanhu inyaya yakakosha, haisi yematakanana. Vana Douglas Monzora ndevematakanana, ndevemahumbwe. Hatina nguva yekuteerera izvozvo. Isu tine nyaya yevanhu, nyaya yekuti vanhu vawane fundutso, upenyu wavo ufambire mberi. Zvana Dhagi zvine zvematakanana, hapana munhu anoteerera vana Dhagi.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, wevari mutungamiriri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vati chinhu chinonakira mapoka eMDC aya kuti avataurirane, asi izvo zvinogona kunetsa sezvo mapoka ese aya ari kuda masimba.
Veruzhinji vagara vachiita politics dzeopposition kubvira 2000 pakafoma MDC vanga vakushushikana kuti ZANU PF yaratidza kuti yatove nemasimba akawandisa, nekuti opposition haina kunyatsosimba, haisi kuratidza gwara rekubatirana pamwe chete nekudonongodza matambudziko ari munyika, anosanganisa dambudziko rekuti upfumi hwedu hwaparara munyika muno huri kungotambiswa nenyaya dzecorruption dziri kusanganisa vaya vanenge vari muutungamiriri, vanofungidzirwa kuti vari pautungamiriri nekuti ndopo vakazvarirwa varipo uye ndopavanofanira kufira.
Zvichakadai, gweta reMDCT iro ranga richimirira nyaya dzamuzvare kupe kumatare muzvinafundo Love More Maduku vati vamonzora vacharamba vari mutungamiriri webato. Kudzamara izvi zvikashandurwa nematare ndokunge paina akwikwidza nyaya iyi kumatare. Mashoko ava Maduku aya anotevera kukumbirwa kwavakaitwa neutungamiriri weMDCT kuti vaongorere segweta mafambisirwo akaitwa Congress yebato iri.
Mamirira zvakaita nepamutemo, tinenge ichingoti kusvika paita dare remhosva rinoti zvakaitwa hazvisiri nemazvo. Tinenge ichingoti zvakabuda izvozvo kuti vakaita musangano wavo musi wa27 December pakaitwa sarudzo yakanzi vamonzora ndivo president vakawina sarudzo yakaitwa ipapo. Pamutemo wenyika yeZimbabwe ndo zvinombotambirwa izvozvo. Kusvikira umwe anenge asiri kufara nazvo aenda kudare rezvematongerwo emhosva kuhigh court, onopuwa order inoti aiwa zvakaitwa izvo hazvisizvo. Tinosungirwa tese kutambira zvazvakaita izvozvo.
Rimwe gweta zvakare, avo vakambove mutevedzeri wamuzvare kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 vari kuAmerica kuti pasi pebumbiro reMDCT kana pachiitwa sarudzo, mumwe anenge achikwikwidza ana simba rekudzivisa zvimwe zvinhu kuti zviitwe kunze kwebhodhi rinenge richitungamira sarudzo.
Kana sarudzo yatotanga yatanga, hapana munhu ane kodzero yokuimisa kunze kweIndependent Electoral Board. Kunyanya-nyanya kana uchitorwawo mumwe wevakwikwidzi ari kutsvagawo chigaro ichocho, hauna simba pamutemo weMDCT Constitution kuti ungakwanisa kuti sarudzo iri pakati woti ndaimisa. Vane simba iroro chete
the Independent Electoral Body.
Vamonzora, vati chitima chisikuzo mirra sipo, vashitipato vene vamwe vavasina kudoma nemazita, vari ku MDC Alliance, vatoratidza kuti vari kuda kudzoka kubato ravo, kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe chiremba ari muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti zvakakosha zvikuru kuti veruzhinji vazvipire kuwana nhomba yekudzivirira COVID-19 sezvo iriyo chete nzira inokwanisa kuburitsa vanhu kubva kumatambudziko akonzerwa nedenda reCOVID-19. Izvi zvinotevera kubaiwa nhomba yekutanga yemushonga wePfizer kwakaitwa Dr. Ranga nemusi wemuvhuro wapera. Uye vanotarisira kubaiwa imwe nhomba yepiri musi wa14 kana 15 ndira gore rinouya. America yakatanga kushandisa nhomba iyi kubva musi wa11 zvita, uye yakatanga kupiwa kuvashandi vanoboka rezveutano pamwe nevamwe vari kushanda mukurwisana nechirwere ichi nemauto. Asi kune vamwe vanhu vanonzi vari kutaura mashoko akaipa pamusoro penhomba iyi, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vamwe vanhu zvikuru vari kuAfrica vatye kubayiwa mushonga uyu. Asi Dr. Ranga vanoti mushonga uyu inhomba inongoshanda sedzimwe nhomba dzose mukudzivirira zvirwere, uye haina njodzi sezviri kutaurwa nevamwe vanoupikisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ranga kuti tinzwe zvizhinji.
Vaccine ndakaitora musi weMonday last week, which is almost 7 days now. It was just a routine process like you get other vaccinations. Saka ndakabaiwa mushonga wenhomba neMonday last week mvuro kusvikira pfuura iri. Ndakaita a little soreness, kana kakungokurwadza a little bit per side pakabaiwa Jackson, but that's what we expect in any other medications anoita zvokubaiwa. Life yatongodzoka to normal for me, and ndotori kubasa, and I don't feel any different from 2 weeks ago.
Mushonga uyu tinonzwa kuti unobayiwa kaviri, munotarisira kubayiwa riini rimwe jikiseni rasara?
Ndinotarisira kubayiwa around January 14, January 15, ndo panopera 3 weeks nokuti ndakawana vaccine yePfizer inonzi the second one in it after 3 weeks.
Zvii zvamungataurira vakawanda nokuti tiri kunzwa kune vari kutya kupinda mumishonga iyi vachipa zvikonzero zvakasiyana siyana?
Zvandingakurudzira ndezvekuti mushonga uyu ndo ticket redu kuti upenyu hudzoke kwatingati kuva normal, kuti tikwanise kurarama futi sezvataimboita kusati kwava neCOVID-19. Vaccine inobatsira kuti tinova neimmune system kuti tikwanise kufaita chirwere kana kurwisa chirwere cheCOVID-19. Right now zviri kuitika ndezvekuti each time patiri kuvhura maeconomies throughout the world, vanhu vakawanda vari kubva vabata futi virus. Saka the only way yatinokwanisa kuti munhu wese akwanise kuoperata as normal is kana tava nevanhu vakawanda vanenge vaitwa vaccinated. That way tinocreata inonzi herd immunity, kuti vanhu vakawanda vava immune. The few vanokwanisa kubatira chirwere vanenge vasina vakawanda vokuchiparadzira chirwere. Saka that means that most of us now can just function as normal. Saka chandinokurudzira veruzhinji ndechekuti kana vaccine yava available, yavapo, and totarisira kuti ichavapo sometime next year, pamwe kunana May, June, thereabout, tichidependa kuti zvinhu zviri kufamba sei, tinokurudzira kuti vanhu vese ngatiitwe vaccinated. Machiremba nemanesi muno muAmerica vari kuvaccinatewa, hapana ari kumboita kushushikana kana kuti ndikawana vaccine zvichadini. Because vaccine of course is a new drug like any other new drug ratinowana, but other than that hapana imwe difference yatingati this is so unique, it's just a new drug which we need.
Tiri kunzwa kuti utachiwana unokonzera COVID-19 waakuuya neimwe mhande, zvinozoita here kuti mushonga iwoyi wamuri kubayiwa wenhomba uyu ushande iko kwaakunzi yashanduka kwaakuuya imwe itsva?
Pakunzwisisa kwatinoita ma-strain matsva ari kubuda aya, of course achiri kuongororwa kunana United Kingdom, South Africa, vachiri kuongorora but kunzwisa kwatinoita hapana chinoti mavaccine aripo haashande for the new strains. They may be spreading faster, but from what we understand right now, hapana chiri kuti vaccine haikwanise kushanda. Maybe we might learn a little more information down the line, but right now that's the understanding yama scientists.
Awango wari Dr. Zimbiso Ranga, vanova chizvarwa cheZimbabwe, vari parunare ku North Carolina, muno muAmerica, najonga kandemiri kuStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 mpalakazi 2020 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
mina kimi izindaba ezimnandi lezo ukudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku festive season imali yakho na ibivele ingahlangana ukuthi sizama ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo kulezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa yeCovid omadopo oJohn Tallack Club.
Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe emhla ka 4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe, omunye wenkokeli ye-MDCT. Uzanda kukhethwa ukuba umkhokeli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Lamhla wethule amagama inkokeli entsha ezabe isabambe intambo.
Abakulimala abantu basikezwa amarekodi okulimala kwabantu because abantu beyabini evacuated from endaweni zabo leza ababehlala kizo ematendeni ngesikhathi se-cycle yana eyadlulayo ijayo.
Izulu elilesikhukhula i-tropical cyclone Jalane seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize khona ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Omunye wenkokele ebandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubika ukubana usehloliwe watholakala elegciwane le-COVID-19. UMakhuphe wazise ngesimo sakhe lesi ngakulobe enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi kunje usezivalele emzini wakhe akasahlangani labantu ku-self-isolation. Sebefika inkulungwane ezedlula izilishumi lantathu 13,325 asebehloliwe bafunyanwa beli-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula izilishumi lanye 11,067 wabulala abangamakhulu edlula amathathu lenxenye 359. Izwekazi le-Afrika khona i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million. Yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 64,067. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula athobaminembili 82.1 million ababanjwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe emhla ka 4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa abantwana ababhala imihloliso babikwa bezaqhubeka bebhala ngensuku zona lezo ezivele ezihleliwe izikolo zingakavalelwa ikhefu lekhisimusi. ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education, uMnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections, as well as the threat posed by Cyclone Chaleng,
the government has seen fit to deviate from the previously announced 2021 calendar. Please be advised that the Zim 2024 AM examination Form 4, le Form 6, mhlaka 5 izibandlela baze beqeda mhlaka 5 ihlolanja 2021 izikolo ezinye zizolazisa ngokuya kwesikhathi.
UMnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Thina njenge ATUS sithi uhulumende kame ukuvula izikolo azalungisise konke okuqondane lokuvikela abantwana lababalisi. Okunye uhulumende ukuze izikolo zivule kanikeze ababalisi i-US $520 ababevele beyihola ngo-2018. Okuningi lokhu kulizaba, kungeke kusincede ngalutho.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo, uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Mina kimi izindaba ezimnandi lezi ukudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo. Okunye njalo esikubonelayo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Taylor Club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebe bephephile ku-COVID-19.
UMnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lokukhathazeka kakhulu abantwana babuyele ama-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadezi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke abaphathi ezikolo bathi abantwana kumele bebuye ezikolo zivula behlale bemelele amaphephana la amabili ukuthi bewabhale beze bebuyele nxa sebeqedile. Isibona ngani kuyaba ku-too costly kakhulu. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele COVID-19 results itshengiswa negative every time bezobhala sibone ngazathi.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Lumbiko oqhubekela phambili ukhuthaza abaphathi izikolo ukuba baqhubeke besenza amalungiselelo okuvulwa kwezikolo kanye lendlela zokufundwa ebezisetshenziswa izikolo zivulwa ngompandula lonyaka kungakayiwa kukhefu leKhisimusi. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula ezikolo ngolwesibili oluzayo mhlaka-5 Zibandlela begqiba mhlaka-5 Nhlolanja. Amalanga okuvula kwabanye abafundi azakwaziswa nguhulumende ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izulu lesikhukhula i-tropical cyclone Chalani seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize izinye izakhiwo lawisa lezihlahla. UMnumzana James Brown osebenzela eManicaland uthi izulu leli eliza lomoya omkhulu liqale ukuna kusihlwa. UBrown uthi abanye abantu abathinteke ngengozi yezulu lecyclone Idai sebesusiwe endaweni abahlaliswa khona ngoba amatende abo asephetshulwe ngumoya. Sebehanjiswe ezikolo la kwezinye indawo ezilemiduli eqinileyo. izululeli likhangelele ukuna lasemhlubulweni weMandebeleni ikakhulu kobulawayo. Uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko luthi abantu okumele baqaphele kakhulu izululeli ngabahlala emizini egoqela iCowdrey Park, Phumula South, Old Phumula, Nkulumane, Nketa, Queen's Park lezinye indawo. UBrown uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Umoya yiwo ongani uyenze i-distraction oyeningi kakhulu ngoba bona izihlahla ezamagumtree siseduze le-gumtree plantation ye-Tilbury. Izihlahla yizo eziwayo esezivale imigwaqo njalo ama-incidences esesibuye nawo kubendlu eyi-1 esihluphile amazengi le-bhawa kathesi esisanda kuthola i-report yangikhona ukuthi sekule-bhawa layo ekhuphuke amazengi.
So singathi abantu akula sebelimele khonapho yini kumenjani?
Abakulimala abantu asikezwa ama-reports okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo lezi ababehlala kizo emasendeni ngesikhathi se-cyclone lana eyadlulayo Idai.
Singathi kunzima kanganani khonapho kubhekane labantu?
Ubunzima obubhekane labantu kathesi ukuthi abantu lokhu besuke ematendeni, abanye bomele beye ezikolo, abanye bomele beye ehoteleni, abanye bomele beye kwenye-center okuthiwa yi-population center. So abanye behaving i-resistance ukusuka ematendeni but eventually kathesi ematendeni akuphela ba.
So nxa bephuma ematendeni baya ngaphi?
Kuma-centers zona lawa lapho bazagcinwa khona until kubonakale ukuthi i-cyclone isiphelile.
Ye, akusithele sibile ngokujulileyo sibile ukuthi izulu leli lime njani isimo salo khona manje.
Izulu leli libuya in-phase lilesikhathi sokuthi liyana for about 2 hours lisina silibotana oqinileyo kodwa inkalakatha ekhona ngumoya ngoba sibona umoya yiwo owisa izihlahla. Yo oba le-distraction yokudiliza lezinye.
Ye, singathi ye, qhubeka phambili usithele sibili ukuthi pho nxa kulo moya onjalo abantu benzani khona manje njalo lani liyenzani okwamanje lisemsebenzini kumbe alikho emsebenzini?
Okwamanje thina sisemsebenzini and emsebenzini asikaboni lito olubi since lathi siyenzile ama-evacuation systems wonke ebeswahleliwe. Kodwa izakhamizi yizo ezilokhu ezibonakala sebegcwele ezimoteni zabo sebebuye ngapha kuma-highlands okuthi emagrosa akhona bafakile izimota labo balindile khonapho ukuthi kuyakonta ukuhamba njani. Kodwa sithiyezwa ukuthi i-area yenkambi inkambi izindlu ziyadiliza ngibona ngale ezihlahla ziyabahlasela.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngabantu abangani okwamanje babhekana nohlupho lolu baningi kanganani?
Uma abantu kathesi ababhekane nohlupho lonolu engangibona ngale lapho kulama-shops but they so believe ukuthi ama-structures ama-shops aqinile so yikho abagidimela khona. So i-accountancy yabo kahle kahle ukuthi aba-affected labanga-affectwanga ngobani ayikabi khona asikabi lesiqiniseko sakhona njengobana ema-shop kugcwele abantu bagidimela ezitolo.
Umnumzana James Brown ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eyeFacebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Osanda kukhethwa ukuba ngumkhokeli we-MDC team Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokeli entsha ezabe isabambe intambo egoqela uNkosazana Thokozani Khube, u-injiniya Elias Mtsuri, uMnumzana Morgan Komiji labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu yilabo akade bezofakaza ukuthatha kwaMonzora isikhundla sakhe sokuba umkhokheli omutsha we-MDCT ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngempela viki lanxa akade encintisana labo besithi kabayamukeli impumela yalolu khetho njengoba lungaqhutshwanga kuhle besithi kube lokuqilibezela okukhulu. UMonzora utshele umhlangano lentatheli izindaba esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House lapho abekade ezozibika ebandleni lakubalandeli bakhe ukuthi inkokheli yebandla khona izohlala phansi ikhulumisane ngokuthi kuqhutshekelwa phambili ngayiphi indlela.
The vice president elected at the 2014 Congress remains vice president of the party.
Yena lo okhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli webandla ngonyaka ka-2014 nguye ozakwala ekuleso sikhundla. Ngizongenisa umcabango wami kwabe-National Council ukuba lapho kukhethwa umsekeli womkhokheli wesibili kube ngu-injiniya Elias Muturi obekwa kuleso sikhundla.
Wengeza ethi injongo yakhe okwamanje ikumanyanisa wonke amalunga ebandla kubuyelwe esimeni sakuqala. Lapho ibandla le-MDC kwakuyilona bandla eliphikisayo elikhulu lingacezukanga njengalokho eliyikho khona manje. Enye ingcwethi kwezemithetho usikhwica mfundo Love Momaduku encwadini yakhe ayilobele inkokheli ye-MDC uthe okukhona ukuba ukhetho lwenziwa njengalokho okwakunqunywe ngumthethwandaba we-Supreme Court kwancintisanwa kwaba lempumela emgceke okusekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi.
Angiboni mina ukuthi into leyi eyokuthi umakhuphe usuke wagijima wathatha isikhundla sakhe esayizolo usesithi uyanalifaya uDouglas Monzora iphumelela angatsho nje kodwa okusalayo bakithi ufuze singachabangi kumbe esenza izinto ngama-emotions nginje mina at individual capacity. Angiboni sibili ukuthi uDouglas Monzora bengingathi bengimsupporta at personal level, but lapha sesidinga ukuthi sizwisise ukuthi ukhetho khathi kudemokrasi uhamba njani, ukhona oluzayo, ukhona owinayo.
Kodwa uMonzora uhle waphanga wasola abenze udlakela oluqondiswe kumakhuphe emveni kokukhalala kwakhe umhlangano wokhetho lolu obusewetheleni eye-HICC eHarare.
We do not have room for violence.
Asilufuni udlakela kuleli bandla thina. Kuyasidanisa ukuzwa kuthiwa sekusetshenziswa amanye amagama angalunganga aseqondiswe kumakhuphe. Asiwelelani ngakho lokho thina. Ubukhokheli bami kabuyi kuvumela inzondano. Asifuni ukukhethana ngokuthi umuntu ungumama loba ubaba, uhlobo kanye lokuthi uvela kusiphi isigaba, layiloba yiphi indlela engasetshenziswa kulokho.
Kodwa isikhulumeli secele le-MDC elisekela umakhuphe uMnumzana Khalipani Phugeni uthi luyethusa udlakela olube khona ngesikhathi sokhetho.
Into esiyibonileyo sonke ngesonto ishaqisa umzimba, asingeke siyithanda, ngeke siyifise. Angicabangi ukuthi uma kukhethwa upresident welizwe ungavuma ukuthi akhethwe ngendlela enjalo sesithi hayi ngupresident ukhethwe kahle sijabulile.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi sedolobheni leHarare uMnumzana Thafazi kwaChigandiwa.
Isehlakalo sokutshaya kukamama wamakhuphe kuCongress isehlakalo esidabukisayo kakhulu esitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans hayi asilanhlonipho esiyinikanayo, ngoba thina sabe sikhanyelele kuyibo laba ama-politicians ethu abanjengabomama makhuphe labokomishi bona labo laba Monzora. Kodwa nxa bekwanisa ukusitshengisela ukuthi bona bakwanisa ukuyenzana njalo phambi kwamehlo abantu kutshengisela ukuthi hayi akula nto ephumayo, akula khanyelelo esingaba lalo thina njengamaZimbabweans ukuthi siyakwanisa ukuguqula elizwe lethu.
UMonzora ugcizelele ukuba akula nkokheli ezosuswa esikhundleni akhethwa kiso ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka 2014 ngaphandle kokuba izisusa yodwa ngokuthanda kwayo. Bebekhona abasekeli baleli bandla abalezikhundla ezijiyeneyo njalo bebetshengisa usekelo lwabo ngengoma ephakamisa uMonzora njengomkhokheli wabo.
Maitiro! Gukula! Izenzo! Izenzo! Ezoko!
Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngiMavis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukuhlolisiswa amavoti kwezinye indawo esabelweni seGeorgia lapho konqoba khona uMnumzana Joseph Biden owebandla lamaDemocrats. Ngukhetho lwemelika olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. uGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTambo ufisa ukuthi kuhlolisiswe amavoti endaweni ezijeneyo eGeorgia loba abavotela umongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. UTambo uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathi ntambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Imithethondaba eminingi ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Baningi abathi uTrump sokumele aphume esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Gabriel Ndebele.
Lokhu kaDonald Trump lokhu akula nto azayenza, lokhu sokuliphupho nje. Lokuthi umuntu nxa evele ephupha angaza kume ingabeli, yamekela nje aphuphe kudlule. Ngoba akula nto azayenza, akula ngoqhuku aza kuyayenze futhi. Njengoba sokehlula imithetho ndaba yonke yangaphezulu yonke. Kambe lo uyoza kuguqula lolu khetho uyabuya kuguqula ngubani? Yena akaziphumele nje ayezivolele okunye atshiyane loJoseph aqalise umsebenzi wakhe mhla ka-20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMaturin South layo yakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi owokwalela ezikhundleni. Akaphume. Nalo waseRussia lomngani wakhe bathi ubando bathi uPutin kunini lomdale lapho kata kwenziwa khetho yini eRussia. Akashiye la elo akaphume la elo. Umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lomdala lo akanamahloni. Kumele lide by example lomdala manje udliwe lukhetho akaphume.
Unkosazana Khetho Wemoyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu abasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni. Kanti njengoba kunebale lithi kusinwa kudedelwana, ukutheni ukuthi avume ukuthi layo udliwe? Kanti vele waye bantu singavuma ukuthi sidliwe, phela ngeke uze uhlale vele uwinile nsuku zonke. Abantu baqala bekuthanda bagcine bengasakuthandi ngokwenza kwakho. Useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump. Okanye kavume ukuthi udliwe. Akakuvume lokho ukuthi udliwe. Akumsizi, kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga. Uzabe sehlezi phela okwenkani. Esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala leHouse of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azabala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Sokwedlule iminyaka leminyaka ele Melika nele Vietnam, lapho amazwe la ayelwisana kakubi empini eyabulalisa abaningi. Eminyakeni yabo-1960 lekuqaliseni kwabo-1970, amasosha eMelika asebenzisa izigidi lezigidi zemithi yetshefu yokutshabalalisa amagusu lapho amasosha ayesetshenziswa ngamasosha kwele Vietnam wokucatsha la kuwo. Umuthi owawuvame ukusetshenziswa wawubizwa ngokuthi Agent Orange, owawulungiswa ngemithi enjenge-dioxin osusaziwa ukuthi uyingozi kwezempilakahle yabantu kanye lemvelo jikelele. limpi phakathi kwele Melika lele Vietnam lokhu yaqhutshwayo amazwe lawo mabili asebele ngqubekela phambili ekuqiniseni ubudlelwano obuhle okwaze kwakhokhelela ukuthini abe lezigodlo zabameli ngomnyaka ka-1995 okwamanje amazwe lawo mabili aselobudlelwano obuqinileyo kwezokuthengiselana kanye lemisebenzini yezenotho ayasebenzelana njalo kunhlangothi zokuthuthukiswa kwesayensi imitshina yakulezinsuku yethekhnoloji kwezemfundo kwezokulondolozwa kwezemvelo kwezempilakahle kwezomvikela kanye lokulungisisa amaphutha enzakala ngesikhathi sempi ukusebenzelana kwezokulungisisa umonakalo owadalwa kwezomvelo lapho kuthabalaliswa amagosu ngetshefu yomuthi owe-Agent Orange ngokunye okube mqoka ekulungisiseni ubudlelwano bamazwe omabili. Ngokucela kukahulumende weleVietnam, uhulumende esebenzisa uhlangothi lwakhe olwe-US Agency for International Development kumbe USAID, wavuma ukuqhuba umsebenzi wokugezisa lokuhlambulula ekhipha itshefu e-dioxin esilindweni sendizamchina ese-Danang Airport esafafazwa kakhulu itshefu le, ikakhulu eyasalela ilokhu ikhona emhlabathini ngemva kokugqitshwa kwempi phakathi kwamazwe omabili. Lo msebenzi uze wagqitshwa ngomnyaka ka-2018. Indawo eyalandelayo ukuqhutshwa umsebenzi munye ngumango olenkamba yebutho lasemoyeni e-War Air Base, lapho ke okwakugcinelwa inqwabanqwaba itshefu le e-Agent Orange ingakasetshenziswa kwezinye indawo zonke lapho okwakulwelwa khona impi ye-US Vietnam War, okulapho njalo okwasala isilinganiso esikhulu sale itshefu kwele Vietnam. Uhlangothi olwe-USAID luthi lulethemba lokuthi lumsebenzi wokulungisisa umonakalo wetshefu eyayisetshenziswa kwele Vietnam uzagqitshwa ngemva kweminyaka elitshumi elandelayo. Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, umqondisi wohlangothi olubona ngokulawula amacebo emsebenzi wezomvikela, National Security Advisor Robert O'Brien, ubike ukuba i-USAID izakhupha ezinye izigidi ezingamachumi amabili zamadola 20 million okuyimali ezasetshenziswa kuhlelo lokuqhuba umsebenzi wokulungisisa umonakalo owadalwa yile itshefu emangweni olenkamba e-Bien Ho Air Base okukhuphule imali ezasetshenziswa kulo msebenzi kuzigidi ezilikhulu lezilichumi zamadola i-$110 million. Ngeminyaka engamachumi athile edluleyo besisempini silwisana kuluthuli, kodwa namhlanje ubudlelwano bethu sobuqinile ikakhulu ukusebenzelana kwethu kwezomvikela, kutsho unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo. Uqhubeke wathi kusukela sigqiba limpi sesibumbe ubungane lobuhlobo obolobuhloniphana lokuzinikela ukuthi kungaphindi kwaba lenzondano lokuxabana okunjengalokhuyana okwaba khona eminyakeni edlule, njalo sikhangele elakusasa lalobo budlelwano elihle. Elemelika lithi lizinikele ukusebenzisa lohulumende weleVietnam ukupholisa amanxeba adalwa yile impi lokuqhubeka iqinisa ubungane osobukhona phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi zokuthuthukisa ezenotho ezamasiko lezomvikela. Umsebenzi we-USAID wokulungisisa umonakalo owadalwa itshefu e-dioxin e-Bien Ho lase-Danang ubuqakathekiswa okwezinga laphezulu ngenhloso yokuveza ukuzinikela kweMelika ekuqiniseni ubudlelwano bamazwe omabili phansi kohlelo lwe US Vietnam Comprehensive Partnership.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Zingeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 Zibandlela sokumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe, abagoqela uNkosazana Thokozane Kuphe, omunye wenkokheli ye-MDCT. Usanda kukhethwa ukuba umkhokheli we-MDCT Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama enkokheli entsha ezabisabambe intambo. Izulu lesikhukhula ele-tropical cyclone Chalane libikwa seliqalile ukuna esigabeni seManicaland, lapho eselidilize ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Olivalelisayo ngu-Proxetus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.